akasimudza zvakare musoro pakupera kwesvondo mumatunhu emasvingo nematonaland west. Kumatonaland west kwakaita kusawirirana kukuru pamusangano webato rezanu pf pamusoro peslogan yekuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanenge vachiri panyanga kusvika mugore ra2030. Gakava iri rinonzi rakatanga apo imwe nhengo yaimbove murwi werusununguko varwo nemasango vakabvunza kuti sei vanhu vachiri kuramba vachingoti vamunangagwa vanenge vachiri panyanga asi ivo vakazviramba. Izvi zvakaita kuti nhengo huru yebato iri yepolitibhuro uye vari gurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe vaviruke nehasha vachiti kuita slogan yekuti vamunangagwa vanenge vachiri panyanga hapana chakaipa. Vamasango vakaratidza kusafara ndokuda kubuda mumusangano uyu wakaitirwa pachinoi training center asi vakarambidzwa nemukuru wevechidiki vatapiwa masendu. Vaziyambe vakati slogan hainei nevamunangagwa asi chido chevatsigiri vavo vari kuda kuti varambe vari panyanga vachiti hapana chakaipa nekushuvira kuti varambe vachitonga. Vaziyambe vakashoropodza dzimwe nhengo dzebato dzakaita savapatrick namasa vachiti havafanirwe kubvunza vamunangagwa kuti vachiri kuda kuenderera mberi nekutonga here sezvakataurwa pamusangano mukuru webato iri wakaitirwa kubulawayo mwedzi miviri yapfuura. Vaziyambe vakati vanhu ndivo vakashevedza vamunangagwa kuti vadzoke kuzotonga mushure mekubviswa pachigaro kwemushakabvu varobert mugabe. Hatina kunzwa divi ravachinamasa sezvo vati havataure zvemubato mavo nevatori venhau. Sachigaro vaimbove varwi verusununguko mudunhu rematonaland west vacornelius muoni vanoti vanomira neshoko ravamunangagwa rekuti vari kusiya basa pachapera temo yavo yekupedzisira muna 2028.
Mukuru ane zvaari kutaura kuti aiwa ina handigoni kuti ndityore constitution and you should stand guided by that.
Kumasvingo bepanhau redzi standard rinoti dzimwe nhengo dzebato rezanu pf dzakatomiswa basa dzichipomerwa mhosva yekusatsigira urongwa hwekuti vamunangagwa varambe vari panyanga uye vachifungira kuti vanotsigira mumwe wevateedzeri vemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubato rezanu pf kana chiri chokwadi chakaitika sezvo mutauriri webato iri vachristopher mutsvangwa kana mushandi mukuru mubato iri vafarai marapira vanga vasingadavire nharembozha dzavo. Asi mutauriri werimwe bato rinopikisa redemocratic party vauraya izembe vanoti kunetsana kuri mubato rezanu pf pamusoro peslogan iyi zvinopedzwa naivo vamunangagwa vakaudza vatsigiri vavo kuti vamire kutaura uku.
Ivo vamunangagwa vacho vakazviramba, ivo vamunangagwa vacho vanofanira kuramba vachizviramba kunyararidza nhengo dzavo idzo.
Kusawirirana mubato iri kunonzi kuri kuitikawo mumatunhu akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.